Hurumende yakazivisa svondo rino kuti yakatotanga kupa ruyamuro rwezvekudya pasi pechirongwa chekupa vanhu vari kumatunhu makuru masere kusara kweHarare neBulawayo. Kunyange hazvo iri kunze haina kutaura chokwadi kuti munyika hamuna chibage chinokwana. Kunyange hazvo yaigara ichiti matura eGrain Market Board akazara. Bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakazivisa kuti matunhu gumi nerimwe pamatunhu makumi matatu nerimwe kusanganisira Mutasa mudunhu reManicaland akatobatsirwa nechikafu pasi pechirongwa cheFood Diversity Mitigation Strategy Program. Ukuwo gurukota rinoona nezvemabasa nevashandi vaJulai Moyo vakazivisa musangano wemakurukota svondo rino kuti vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda zvekudya zvinosvika matani zviuru zana nemazana mana nemakumi masere nezviviri kana kuti 100,482 tons kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwemwedzi wakurume. Asi vakawanda vanoti havasi kuwana zvekudya izvi zvichinzi motokari dziri kutakura zvekudya dziri kutadza kusvika kune dzimwe nzvimbo vachiti vari kupiwa zvikonzero zvekuti migwagwa yakaparara. Vameja Musepi vekumola kukariba vanoti kwakangoya motokari dzezvekudya mbiri vachiti dzimwe hadzisati dzasvika nekuda kwemigwagwa yakafa uye vanhu vari kupiwa zvekudya munzvimbo yemola vashoma zvikuru pane vakanyoresa mazita kuti vawane rubatsiro.
Pane marori akauya but mashoma kwakakurukimarori maviri haisiwa ini yetransport because motika dzinotakura dzacho dzinogona kupedza kana 1 week dzichifamba kufamba kwacho rodhi rinenge harina kumira mushe.
Mumwe mugari wekuzhombe mudunhu reMidlands anoda kuzivikanwa nezita rekuti Mamoyo sezvo achityira kuti anozonyimwa zvekudya zvikazivikanwa kuti akataura nevatori venhau anoti kunyange iye akanyoresa vamwe vanhu vakatadza kunyoresa sezvo zvanga zvoitwa zvematokerwo enyika.
Kunyorwa vanhu vakanyorwa asi tainyeta ndechekuti zvonyika pazotungamirira
Mambogwe Sela vekuzhombe mudunhu reMidlands vanoti nzara iriko uye vachiti vanhu havafanirwi kuramba vongotaura pasina vari kupiwa zvekudya.
Mashoko edu atoona kuti tirambe tichingokumikidza nenzara. Matiudza kubriefing kuti purezidendi vati hapana mamunhu achafa nezvara kana iripo yatotanga.
Mumiriri wekariba muparamende vashaini gwangwava vanoti nyaya yekuipa kwemigwagwa yadzosera kumashure chirongwa chekupa vanhu chikafu.
Transporters kana kuti vane dzimota dzinotakura chikafu chichiendesa kune dzimwe nzvimbo vanokundikana kunonyatsosvika pavanofanira kutora pevanhu zvinozoita kuti vahorese vanhu munzvimbo dzekuti vazoita kufambira. Kune mhuka dziri kunetsa shumba nenzou.
Gurukota redunhu reMashonaland West amai Marian Chombo vanoti dambudziko remigwagwa riripo vachiti vari kuronga kuti mota dzemauto dzive idzo dzinoendesa zvekudya kunzvimbo dziri kure uye dzine migwagwa yakaipa. Rimwe dambudziko rinonzi nderekuti vanotakura zvekudya vari kuda kubhadharwa nemadhore ekuAmerica sekutaura kwavakenyas Burombo vekubhindura mudunhu reMashonaland Central.
Isu tinoda kubhadharwa nemaus dollars.
Kunyange hurumende iri kupa vagari vekumarura zvekudya masangano akazvimirira akaita seWorld Food Program kana kuti WFP ari kupa mari kuvagari vemamwe maguta nemadhorobha kuti vatenge zvekudya asi vakawanda vanoti madhora ekuAmerica makumi manomwe nemasere kana kuti US$78 avari kupiwa haasi kukwana. Sangano rinoshanda nevagari vekumaruwa reRural Communities Empowerment Trust rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu zvikuru mudunhu reMatabeleland North iro rinonzi nehurumende ndiro rine vanhu vakawandisa vari kuda rubatsiro rwechikafu vanoita zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana kana kuti 42%. Dunhu reMashonaland West ndiro rinonzi rine vanhu vashoma zvakanyanya vari kuda rubatsiro vanosvika zvikamu gumi nezviviri kubva muzana kana kuti 12%. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nonorai Jena.